Mashoko achatambira anoti Manyuchi arikupinda munhandare musi wa 3 kubvumbi kurwana Mahoma Seibala wekuUganda kudzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation reuremu hwemidweight iro akatora arova Diego Calado wekuArgentina muna Gunyana 2019. Mutemo wetsiva unoti mutambi wese anofanira kudzivirira bhande rake mwedzi mitanhatu isati yapfuura kubvira apo akaritora zvekuti nguva yaManyuchi yekuita izvi yasvika. Pamusoro pezvo Manyuchi naSeibala vari kurwira bhande reWorld Africa Boxing Association iro risina akaribata pari zvino. Mutambo uyu waifanirwa kuitirwa kumusha kwaManyuchi kuChivhu asi izvi zvadzoshandurwa uchiiswa munhandare ine mukurumbira munyaya dzetsiva munyika yeCity Sports Center. Munhandare yeCity Sports Center umu ndimo makaitira mukurumbira pasi rese vatambi vakaita semushakabhu Lenton Schoolboy Chinago, Kilimanjaro naTich McLeod. Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muteveri wemutambi wetsiva vaJohn Langwani vanoti Seibala ari kutevera mubvira yaGalado uyo akapunzirwa pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa Manyuchi andokunda tarisa zvaakaita mukomana wekusouthern America zvaakamuita paipa kozi chibhakira chake pange chekulefta chakanyanya.
Manyuchi ari kutora zvekare nguva yakadai kupa mukana wekurwa kune vamwe vatambi vemuZimbabwe kusanganisira vechidiki veCharles Manyuchi Academy. Mutambi uyu anoti ari kuita izvi kuti asimudzire mutambo uyu mune vechidiki vane chipo.
Isu kumashure kwatisaitambura kuwana takuti tidzidzire mutambo asi nekuda kwekuti Mwari wakatisimudzawo tikarangira zvakarega tisimudzewo vamwe nekuti takasimudzirawo naMwari. Manyuchi Sports Academy tiri kuedza kuti tidzidzise vana from the grass kuti vachiri vadiki kuti vasabatira mutambo pamusoro vatange vachiri vadii kusvika vakura kuti vazaikusenga kusvika patakasvikawo nekusvikawo pakasvikawo vari kumberi.
MuZimbabwe muri kushaya vanoisa mari mumutambo wetsiva kuti kuitwe mitambo yakati wandei izvo zviri kuchemwa nemumwe murongo wemitambo vaClyde Musonda.
Pane Manyuchi vakawanda muno muZimbabwe zvokuti datanza kwanza kuti dare tikwanisa kubatsirwa nemacooperate negovernment. I think boxing irakwanisa kutoitangana iri number one sport muno muZimbabwe.
Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Mutambo naSeibala wave wechishanu waManyuchi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.